Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kare manera nhasi uri musi wemugovera ndira 25/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takaumba chikwata chacho, but hatisati tapedza kuapruva vanhu vacho vano chikwata chacho chichaenda kunoongorora.
Hurumende inoumba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera iyo iri pasi peMDC.
Hurumende yagara ichingovhiringidza macancels edu kutanga ndichi meya ngavangobviswa pasina zvandatatu. So zvokuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inondoongorora chii.
Asi MDC inoti haina chivimbo nezviri kuda kuitwa nehurumende, iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuro ari pasi payo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yaumba komiti ichafanoferefeta kanzuro yemarondera zvichitevera zvichemo zvakasvitswa nevagari vemuguta iri kubazi rezvekutongwa kwematunhu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tabata mutevedzeri wavo amai Marian Chombo kuti tinzwe zviri kuitika.
Maresidensi marondera ndo vakanyora a petition vachiti vane kunyunyuta nezvavasiri kufara nazvo zviri kuitwa mukanzu. So takati takangozvigarirawo pasi tikazvitarisa tikati maresidensi ndo vakuru, tinoda kuongorora kuti zvavari kunyunyuta nazvo zvine umboo here kana kuti ndezvekungonyebera.
Petisheni yakanyorwa riini ichiuya kuhurumende nhai maichombo?
I cannot really say date ratakaiona, but ini ndakaiona muna November pandaka I think a few weeks ndatanga basa, nekuti ndakapindwa musi wa8 November ndakatanga basa musi wa11. So if a week or a few weeks after that ndokandakarisiva.
Vagari vekumarondera vari kuchema nenyaya iyi.
Vari kungotambudzika nemari, kushandiswa kuri kuitira mari mukanzuro. Vari kuti haisi kufamba zvakanaka kuona kwavo, uye vari kuti havasi kupuwa masevhisizi akakwana anoenderana nemari dzavari kubhadhara kukanzuro. Uye vari kuti panewo mamwe maonero ari kuita kuti kushandiswa kuri kuita mari asi hakusi kuenderana nezvavakanga vawirirana nemaresidensi kana nekanzuro yacho.
Saka hurumende yati yaumba here chikwata chichaenda kunoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera?
Takaumba chikwata chacho, but hatisati tapedza kuapruva vanhu vacho vano chikwata chacho chichaenda kunoongorora.
Ko iyo kanzuru yemarondera makaizivisa here nedanho ramatore iri?
Tichazovazivisa kana tapedza kuumba timu yacho ichaenda ikoko. Tichazovazivisa kuti tiri kuenda korini.
Nguva zhinji vanopikisa hurumende kana kuti vanopikisa ZANPF vanogara vakati izvo hurumende yeZANPF inoda kugara yakatsvaga uta nemugate pamashandiro emakanzuru ari pasi peMDC. Munoti kudii nazvo?
Aiwa, isu sehurumende hatitarisi kuti makanzuro vari kushanda MDC kana kuti ZANPF. Isu kana tichiita basa takamirira hurumende, ende hurumende yakamirira munhu wese. So isu kana tichitarisa nyaya inenge yaitika pakanzuro, hatisi kutarisa kuti vatiri kudhila navo vanobva kubato kupi nekuti ZANPF kana MDC. So vanhu vanongotsvagawo mhosva kuda kupomera kuti vanhu vanenge vachidi vachinangana nevanhu. But hatisi kutarisa, hatisi kuendera kuita witch hunt isungo da mafacts kana tikaenda pa ground tikaona kuti ndezvekunyeba we dismiss it but kana tikaenda kunoongorora tikati tikaona kuti zvine umbo then action has to be taken but zvekuti tiri kuenda koko kuita victimize ma MDC members that's not true because we are there as a government and we work in MDC work in ZANU-PF we are just want to put my residents vaone ma good services from the council.
Pane mamwe here mapetition ari kubvawo kune mamwe makanzuru.
Tiri kuona ariko nekuti tiri takawana mamwe akabvawo kune mamwe makanzuru akati wandei. Tatine chikungwiza manofunga makanzwa kuti kwa kune zvowe zvowe. So tiri kutarisa futi ikoko endi. So haisi Marondera chete akati wandei but mamwe acho am not at liberty yekuti nditange ndataura izvezvi. Ari tiri kuona zviinyito zvakati wandei zviri kubva kumakanzuru yekuti vanhu havafara nemaservices ari kumashandisirwo ari kuitwa mari.
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, taedza kubata meya weMarondera vachengetai murova asi vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi tazokwanisa kubata munyori wezvematunhu muMDC vaElias Mudzuri kuti tinzwe pamire bato ravo.
Hatizvizivi, ndinoti kana pane zvanyanya kutadzika nemakanzuro edu. Tinoda kuti kana pachifomwa makomiti ngakuitwe makomiti asiri partisan anotosvika achinovhiringa makandles iwayo kana pane zvaatadza hatisapoti corruption asi kuti minista kuramba achingafiya asingatauri nesu hazvishandi because makandles iwayo ane policy yemdc yekuti vadelivhi saka toita kuvadharidza kana zvatadza macomplains abva kumaresidensi kana ariko asati asvikawo kwatiri kuti tinyatsoongorora kuti makandlers edu anzwisa here. Saka taida kuti tikombe manotsi takamboita manotsi tipotisangana July mwoyo tizivisane kuti zvinofamba sei zvimwe zvese tadzikabata habati chi July mwoyo wacho takatraya kakawanda kuti kana pane chatadzika ngatitaure titaure nevanhu kuzi vakasarudza.
Tiri kuona kuti izvo kanzuro yeMarondera ine vanhu veMDC vakawanda zvinopa izvo kuti izvo makanzura eMDC ndiwo ari mukanzuro yeMarondera. Ko vanhu ava vari kunzi vari kuisa nyunyuto kuhurumende vanhu vari kubva kupiyo zvakambobudo here nemubato renyu?
Hazvina zvinhu zvizhinji ndezvemakuhwa akafanana netoti fake news hazvina kunyatsobuda kubato redu. Isusu tikapuwa complaint tinonotaura totaura nevanhu hatiti kana vachitadza hatizvikondoni hatitauri kuti kana makanzura zedu achitadza totova nezero tolerance for corruption toda kuvastopa kana pane zvavatadza asi chindiri kunetsa ndechekuti vamanya anti-corruption commission iriko kana kuchiinvesti kunoda anti-corruption commission ndo inondoona kuti zvinhu zvakamira sei kwete government. Kana kune corruption yaitika tinoti dei vachitumira anti-corruption commission yochindotraya kunotsvaka kuti vanhu vedu vari kuita uori vari kuzvana zvinhu zvouori kana kuti zvakasiyana because kana yaa imwe political party ichinoinvestigeta ini zvezvazvo kuita samakwikwi wekuti iwe wakonewa nandakona ndokupaizizambo rekuti izvozvo izvi tiri kuinvestigeta local government haisi kutarisa kuti vanhu vari kurarama sei kurusevo iri kungotarisa zvemacandles emaurban council. Kune vanhu vari kunyimwa chibadhu vari kudzidziswa kutenga chibadhu aitanga vanorwara sabhuku vachidini havasi kuzvitarisa uori hutoita wese kusadza chaiko chaiko kuupfu huri kuda kutengwa ivo kuti vachitarisa madisaster ari kuitika mumaresevo kuti vanhu vari kuwana chikafu here vachilaiza neministry of labour social welfare havasi kulaiza vanongotsvaka macandles iwayo. Fanamwe kuti taure tidzise vanhu ikonomi iko zvinezvi yakarasika zvekuti toda kutobatsirana kuti makanzuras edu aperforme kana paatadza zveshuwa tinofanira kuvaita reprimand.
Mai Chombo vari kuti ivo vari kuenda kumarondera sehurumende kwete sebato munoti kudii?
Vanoenda sehurumende kwete sebato asi havana kumbotibvunza isusu vokuti koko inini munosupavhaiza macandles enyu sei gaisenzanawo Mai Chombo munostendi rules and orders kumbotova kuti hazvii zviri kumboitika vamanya ikokoko vawana complaint havana kumbotaura nenini asi andaiwanawo complaint saka hatizozivi kuti vari kuenda seministri chete here ka vakuenda sechitsebato because havangazvizvisi mubato vachiinda muhurumende chete.
Muchatoramatana hapi zvamava kuziva kuti izvo hurumende iri kuenda kunoferefeta kanzuru iri pasi pebato renyu reMDC?
Dano redu nderekutongoti tinotsvaka our own defense mechanism yekuti hurumende yagara ichingovhiringidza macandles edu kutanga ndichimeya ndakangobviswa pasina zvandatata. So zvokuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inondoongorora chii because yaingobvisa mameya izvozvo yakabvisa chairman webinga inongopa zvemafrivorous accusation indati ari kunyanya kutadza kutungamira ndiani vanhu vachishaya sabu vachishaya petro vachishaya zvese uno investigator zvese zvashaikwa petro, pashaikwa sadza mumaruzevha, pashaikwa chingwa, pashaikwa basic things zvakaitwa zvemunhu zvinoshayikwa munomu. Asi hapana ari kutaura kuti tichabuda sei, tinongobuda zvinhu zvomukoto zvega zvega. Kushayikwa kwekeshi chaiko chaiko hakusi kutaurika. Ano investigator government ndiani?
Munyori wezvekutongwa kwematunhu muMDC vaElias Mudzuri vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vagari vakawanda vemuguta rekwaMutare vanoti vava nesvondo rose vasina mvura mudzimba dzavo. Vagari ava vanoti vava kutyira kubata zvirwere. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anoti panyaya inotevera.
Nzvimbo dzakatarisana nekushaya mvura dzinosanganisira Sakubva, Danga Mvura, Chikanga, Hobos 1, 2 ne 3, Dream House, Zimta Park, Natview Park, Mushamukadzi, Gimboki ne Federation. Mumwe mugari wekuHobos 2, amai Agnes Msabayana, vanoti nekushaikwa kwemvura munzvimbo yavanogara, madzimai ndiwo ave kuremerwa nemutoro sezvo vari ivo nguva zhinji vanonochera mvura kunzvimbo dziri kure dzinenge dzichiwanikwa mvura.
Totinetsa chaizvo nekuti sesu semadzimai hatidi kushaya mvura. Seizvozvi zvitamukana 4 AM kutotsvaga mvura kuti vana vaende kusukuru. Vamwe vanenge vachitoda mvura everyday, saka zvinozokonzeresa zvirwere.
Mumwe mudzimai womumusha wegarikai Hlanani Kuhle, amai Lina Maunganidze, vanotiwo vave kutyira utano hwevanhu sezvo mvura yave kushandiswa ichibva muzvikova nematsime.
Takupedza tochera mvura yemuzvirwizi, vanhu vamwe vakutoimwa, vamwe vakutoishandisa zvemukitchen. Haisi kubuda tani 7 days tisina mvura.
Mumwe mugari wemuHobos, amai Mary Marange, vanoti vari kumukira kuenda kutsime sezvo mvura iri kuuyiswa nekanzuru yeguta nemotokari dzinotakura mvura isiri kukwanira vagari vose.
Nekuti tiri kushupika nezuro tatiswera tisitorina kana mvura. Bhauza rakauya rikagumira kuzasi, haritauri kuti bhauza riri kuuya kana kuita sei. Nhasi tamukana 3 yoko tichere mvura.
Vapasimo Chiropa, avo vane chibhorani munharaunda iyi, vanoti chibhorani chavo chawandirwa nevanhu vanoda mvura, izvozvo pakuti vamwe vashaye vopedzisira vochera mvura murwizi. Vachiropa vanoti kanzuru inosungirwa kuona kuti yawanira vanhu mvura yakachena nekuchimbidza.
Si 1 week mvura iri kunetsa, vanhu vari kushaya mvura yekuisa matoilets yekunwa chaiyo. Vaakutongochera muchirwizi panapa dhuze panapa. Dai usiri mugodhi uyo watakacherwa nevakabatsira, vakabatsira ndouri kutombobatsira vanhu, but mvura yacho yatove neshortage yekuti yaakutopera mugodhi. Saka taakutova limited time kuti after kana 4-5 hours vouya mapakitsa vakaita line. Havatomborina, vamwe vakatogarira panapa, havana kana chekutomboshandisa. Saka mvura yatinetsa chaizvo, hame kuti kanzuro yacho kana hurumende yacho iri kuita iri kuonawo sei. Mabhauza ari kuuya but mvura haisi kukwana.
Kanzura weguta reMutare uye varisa chigaro wekomiti inoona nezvemvura vaJohn Nyamoka, vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekutsemuka kwakaita imwe pombi inobva kutengi rinopa mvura guta reMutare.
Problem takaita best pipe mu 450 meters pipe ino supply Hobos and surrounding area inobva kumatengu. So best yo yatora time because peiri pacho beko loader yedu aisikwanisa kuti idi isvike kuti ichere tiite replacement.
Vanyamoka vanoti guta harina mabhauza anokwanira vanhu munguva dzakadai dzekunetsa kwemvura senguva ino. Munyori weguta reMutare vaJoshua Maligwa vakaudza mumwe musangano kuti pombi zhinji dzinotakura mvura dzava kuda kuchinjwa poiswa itsva dzinokwanisa kutakura mvura inokwanirana nevagari vanopfuura zviuru 400 vari muguta iri. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Hurumende yeBotswana inoti ichateerera zvichemo zvezvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri muupoteri munyika iyi zvisiri kuda kudzokera kuZimbabwe pasi pechirongwa chevoluntary repatriation. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Vanhu vakawanda vari muupoteri paDukwi refugee camp muBotswana vanoti havasi kuda kuti vadzokere kuZimbabwe sezvo vari kutyira upenyu hwavo kana vadzokera kumusha. Vapoteri ava vanoti vatsigirwe MDC uye vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 yakasiya zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC vakuwadzwa zvakaitauri wevapoteri vari pamuzinda uyu vaBekimpiro Weza vaudza Studio 7 parunhare kuti vatsigiri vebato reMDC vari muupoteri vanotya kudzokera kumusha sezvo vanhu vachiri kushungurudzwa nehurumende yeZANUPF.
Kana zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvazvitaura kunhu zvapera, but when it comes to the reality on the ground wana kuti hakuna kana chapera. Vanhu vanotya kuteererwa vachingotorwa achienda zvachose vasingaoneki vachiurayiwa zvisina kunaka izvozvo ndozvekutochisa vanhu.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe icho chiri muupoteri pamuzinda uyu vaSamson Ndebele vanoti zvinonetsa kudzokera kumusha nokuti kunetsana kwaiva pakati pavo nevavakidzani vavo veZANUPF hakusati kwapera.
Vamwe vanhu vavachisapota NDC vari pavanotya kudzokera kuZimbabwe ii vari kutya nenyaya yekuti kuti pane vanhu vavakidzani vavo nevamwe vanogara navo muvhillage imwe chete vavasapota ZANUPF vanenge vachitya kuti ne vachiripo nekuti vai vasinganzwani vachiungana vakanyidzokera hamwene kuti vanganotasa chinongoregara chiunera mberi vachingotukana nenyaya idzodzo kuti ivo havasi kumbotuma futi kuti vangasapote ZANUPF nokuti vanongoti ivo havadi ZANUPF.
Vachitaura neStudio 7 panonhare mukuru anoona nezvekuchengetwa kwevapoteri muBotswana Maitopo Letsage vati vanhu vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha vachapiwa mukana wekuti vaudze hurumende nhunha dzavo.
We also listen to the reasons why they may not be willing to go back home. Are the reasons meeting the refugee framework? Are they within the refugee law? Are the reasons associated with them coming to Botswana as refugees? Or these are just any other reasons? So you listen to people why they don't want to go back home and you advise accordingly and encourage them accordingly.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mitemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaMorris Manyengavana. Vanoti danho ratorwa neBotswana rinoratidza kuti hurumende iyi iri kutevera gwara rinotarisirwa nesangano reUnited Nations.
Izvi zvinoratidza kuti panguva yari zvino nyika yeBotswana iri kutevedzera zvakabvumiranwa pamusangano weUnited Nations wakaitwa muna 1951 kuti munhu anofanirwa kudzoserwa kumusha kwavo asingadi achiziva kuti kune kune zvimwe zvinhu zvinoita kuti upenyu hwake uchaite sei, uchaite free, freedom yeinenge isipi.
Pari zvino padhuku pane vapoteri mazana manomwe nemumwe chete zvichitevera kudzokera kumusha gore rakapera kwakaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana nemakumi matatu nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Faith Besa, avo vanoti ivo vari kubata mabasa akasiyana siyana emaoko uyezve vachiita zveuparidzi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mabasa api avari kubata.
Semudzimai gore rino ndakarongera kuti ndishande kushandira mhuri. Mudzimai waProverbs 31 anotaura kuti hanzi anomuka mangwanani osiya arongera vashandi vake basa oenda kunotengesa odzoka atengesa ashambadza zvinhu zvake aane mari yake.
Mabasa api amunobata imi semudzimai tichiona apa kuti tiri kuona kuti munoita zvakare zveuvhangeri?
Ini ndinoita zveuvhangeri uye ndiri muimbi wenziyo dzechitendero. Zvekare ndinoita network marketing, ndo zvandiri kuita iko zvino so far.
Makatanga riini kuita mabasa iwaya emaoko?
Mabasa emaoko ndava nenguva yakati rebei. Ndingangoti kubva 2009 ndakange ndatanga kuimba, then kubata-bata, ndaibata-bata chandinenge ndawana chekutengesa, ndaingotengesa. Saka zvekushanda zvanga zvangogara zvingori mandiri.
Tichiona kuti pari zvino zvinhu munyika zvakati womei, madzimai mazhinji ari kuti iwo ari kukundikana kuti awanike achipinda mune izvozvi zvemabasa emaoko kana kutanga mabhizimisi. Zvii zvamungavakurudzirewo?
Ini chandoda kukurudzira madzimai ndechekuti munhu inzwawo kuti zviri kumboitwa nevamwe ndezvipi, uchibvunza-bvunza kuti mai vedu wee, zvanyika zvayakaoma kudai, chii chandingaitawo chingandibatsira? Ndoda kutaura semuenzaniso wenetwork marketing. Inini ndakazoziva kuti pane chimwe chinhu chiri kutoita kuti munhu wamudzimai anogona kutogara aine mari muhomwe make akagona kuchiita icho chenetwork marketing. Ndinoita network marketing neinonzi Bell Lifestyle, vanotengesa mahealth supplements. Saka munhu wemudzimai ari kuti iye handina pekutangira. Pamwe pekutangira pandinogona kutokuudzaka iBell Lifestyle, nekuti iri kuita welcome munhu wese kuti uya ushande simba rako chete. Semhuri tinoita zveprinting, tinoprinda matishirts, macaps, ndangoti zvese zvingada kuprindwa zvinoda kunyorwa, makapu, maplates ndezvimwe futi zvatiri kuita izvozvo.
Zviri nyore here kuti muwanikwe muchibatanidza mabasa amuri kuita ekuva muri muvhangeri uyezve muchiita mabasa emaoko?
Zviri nyore nekuti ndinogara ndakaronga zuva rangu risati ratanga kuti nhasi ndichimuka ndichaitei, peuvhangeri ndepapi, pekubatana maoko ndepapi. Nekuti ndoda kuti ndibva ndapinda zvekare mushoko raMwari, nekuti shoko raMwari rinotidzidzisa kushanda. Kuna Proverbs anzi tsinde, enda kumujuru udzidze mubatiro wawo. Saka ndakaona somunhu waMwari ka zvakanaka kuti utungamirire semuenzaniso. Vanhu vanoda kuona uchishanda, voziva kuti zviya shoko raMwari zvarinoreva kuti munhu anofanira kuti ashande, kunyange one muvhangeri ari kushanda. Saka nyange nevanokuteera vanogona kuita sei kudzidzawo pauri zvekare.
Tombotarisa kuti vamwe vanoti zvinotinetsei kuti uwanikwe iwe uchibatanidza kuti kuchengeta mhuri uyezve uchiita zvemabasa iwaya emaoko. Pane zvamungayambirwo here vamwe vane mhuri asi vari kuda kuita mabasa iwaya emaoko?
Ini hangu handioni chinonetsa pakuchengeta mhuri uchiita zvekare mabasa emaoko. Ndinotoona zvichireruka nekuti mhuri ine zvainotarisira kubva kwauri semubereki. Saka ukasashanda unenge watoomesera mhuri yako. Saka kutoti mhuri itoite zvakanaka ka kutoshanda. Sezvandataura zviya kuti munhu unofanwa kugara waronga zuva rako risati ratanga, waona kuti nhasi pachikamu chemhuri zvandichaita ndezvipi nezvipi, uye kuti ndigone kubata mabasa angu emaoko ndichatangira papi ndichienda papi. Kugara waronga zuva rako risati ratanga.
Vanenge vachida kukubatai vazive zvimwe zvamuri kuita munowanikwa papi?
Ndinobatika paWhatsapp, namba dzangu 0779 492 831, kana kuti kushopu, ndinenge ndiri kushopu dzimweni dzenguva mutauni panamba 87 Chinoi opposite Gulf Complex.
Imbotiimbirewo kadzimwe dzedzimbo dzamunoimba.
Zvakanaka. Sandoda kuimba chinonzizvo, thou art faithful, makatendeka. Thou art faithful, thou art faithful, thou art faithful, thou art faithful, O Lord, my Redeemer, my Redeemer, thou art faithful, O Lord, magatendeka, magatendeka.
Aiwa, kamutakunanzwa. Saka vanhu vanokawana papi aka?
So far ndichiri kuti anenge akwanisa paWhatsApp, ndiri kutumira vanhu pamaWhatsApp zvekare, uye vanenge vari padhuze ndinokwanisa zvekare kuvatengesera maCD.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Faith Besa kunge manga muinesu pane pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iyo zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa Our Lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tinoda kumbotarisa pamusoro penyaya inonzi iri kunetsa mukereke yeUnited Methodist Church pamberi pemusangano mukuru wekereke iyi uri kuitwa muna May, kana kuti muna Chivabvu kuMinnesota muno muAmerica. Iri nyaya yekuti kereke iyobvumidza here vanhurume kuti vange vachiroorana, kana kuti vanhukadzi vange vachiwanana, kana kuti tongoti yobvumidza here chingochani kunhengo dzayo. Nyaya iyi inonzi iri kutsemura kereke nepakati mumaonero ari kuita vanhu zvikuru vekuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira, vanonzi vari kuramba kutambira danho iri. Asiwo vamwe vanobva kunyika dzakabudirira vari mukerekei vachinzi vari kuti aiwa, ngatifambiranei nenguva kerekei bvumidze chingochani. Muhurukuro yedu tabata Reverend Forbes Matonga vekerekei United Methodist Church, vanove zvakare mumwe wevanhu vanotarisirwa kunge vachizoenda kumusangano mukuru weGeneral Conference uchaitwa kuMinnesota muno muAmerica muna Chikumi. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Reverend Matonga.
Mazita vaJonga.
Takaona muchinyora pasocial media pakana padande mutande reFacebook pamusoro pemamiriro anofananga akaita mutendi mukereke United Methodist Church. Muchiti imi inyaya inenge iri kuti simuke zvakare kuti inge ichikurukurwa mukereke umu. Mangatiudza pamusoro pezvinyorwa zvenyu.
Chinyorwa ichi takanangana nekuti mugore rino rimeri muna mei muno mukubva musi wa5 kunodakara musi wa16 General Conference United Methodist inenge iri kugara kumenesteka uko. Saka ikoko kuri kudzoka zvekare nyaya iri kungozikanwa nevanhu nechekuita nekuroorana kwevanhu. Regaitisenzewo dziri kungafarirwe navanhu nenzira chingo chani iri kuda kuita kuteki iya kupatsanurana nepamusana pekuti vamwe vari kuti ha izvi hazvitenderwe, vamwe vakashinga chaizvo kuti ndo zvaakuda culture yedu kunyanya vari kunana America ikoko nekunana Europe. Asi isu vemuno muAfrica tichibatana nevekunana Philippines nevekunana Russia uku tiri kuti izvi zviri pachena kuti Bhaibheri hari tende tsika yakadaro. Saka ndo pari kubuda kunyora kwangu.
Tichitarisa mararamiro aita kereke United Methodist Church kusvika pari nhasi, chii chazoita kuti kereke ide kushamiro yanga yakaita kubva kumakore esaya?
Chiri kuitika zviri kubva muzvidzidzo zviri kuwanika nevanhu zvinotangira makore ekare. Pakatanga yainzi Enlightenment, yakatanga kusudurudza umwari ichida kukudza kufunga kwevanhu kwekunzi vanhu off age vanokwanisa kufunga. Saka pane mufungo wekufunga kuti vanhu vekare vanosanganisira vanyori vemubhaibheri havasirivo vangatiudze mararamiro anhasi. Vamwe vachifunga kuti nepamusana pekuti taane zvidzidzo zvesainzi zvaakutionesa zvinhu zviri nani kupfuura maonerwo azvaitwa nevanhu vekare. Asi mukatarisa zvinamato zvese zvinoshinga kuti the founding people, the founding fathers of a religion ndo vanoumba dzidziso dzinoteerwa nemagenerations ese anoteera. Saka isi ndo patiri ipapo pekuti kana zviri zvechinamato, chinamato mudzi wacho nedzinge racho riri mubhaibheri, therefore hakuna imwe dudzi ratinofunga kuti inopfudza zviri mubhaibheri. Saka ndo patiri kupokana nevamwe vedu watingati wasecularized.
Imo muZimbabwe gakava iri riri kubatwa sei mukati mekereke yenyu?
Mukati mekereke yedu zviri kuitika ndezvekuti hamuna hurukura yakanyanya nepamusana pekuti vanhu vari kungotora segaro ziva kuti izvi zvichii hachiteedzwe hazviitwe. Asi nhamo iri yekwedu manje ndeyekuti chechi yekwedu i1 yakada kufanana nekatorike, tinoiti it's a global church. Saka constitution inoseenzeswa kuamerica yechurch ndiyo inoapplya muZimbabwe. Saka kana dai isusu tikati hazvitibate zvikangotenderwa chete kuamerica, bhuku redu remurau rikachinjwa kureva kuti rinobata munhu wese nekuti tine constitution inochete.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Matonga nekuwana nguva yekutaura nesu.
Mwari vakuitire zvakanaka mazvita.
Manga makateerera kuna Reverend Forbes Matonga vekereke yeUnited Methodist Church muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende inoomba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuru yemarondera iyo iri pasi peMDC. Asi MDC inoti haina chivimbo nezvekuda kuitwa nehurumende, iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuru ari pasi payo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 25 kuzibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe sokuveze amandla alokhu elawo kubutho.
Ngalilizwe elilidemokrasi ezinyele kuhle uvice president umele aresign. Nxa engaresignanga upresident umele angicele ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyi-honorable. Lanti sibabiza ama-honorable, we are no longer honorable.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa lamhlanje uvakatshele izalukazi lamaqhegu emawabeni lapho abaphekele khona isitshwala lenyama.
Ngibonga kwedlula ukubonga babona bani uNkulunkulu izibusiso zisuke ezandleni zami ngabe ngiyambusisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa sokuveze amandla alokhu elawo kubutho uChiwenga. Kusinqumo wasiphe izolo umahluli umnumzana Christopher Dube Banda usole uMnangagwa ngokusebenzisa ibutho ukuhluthunela umkakhe impahla. Abanye ngabathi ngabe uChiwenga uyaphuma kancane esikhundleni udaba lwakhe lusathoniswa. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana bekezela madumafuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala singeke sikufihle sibili but kumele sikubeke njengoba kunjalo lo judge ukukhulumile court ukuthi yinto embi okungamelanga yenziwe. Lokho kumele kubeke kucace ukuthi yinto embi ukuthi amasotsha asetshenziswe ngendlela engayisiyo. Okwesibili sikhangele yena ezele individual umsekeli kamongameli uThiwenga nxa wayesedecide ukuthiya ku-army angene ku-government ngapha ezombangazwe kumele adivorce completely aphume ezintweni ze-army aconcentrate ku-government alandele ama-structures e-government njengobe njalo. Okwesithathu ivelesile culture embi eZimbabwe abantu abaku-authority eZimbabwe bathanda ukusebenzisa amapolisa ukusebenzisa amasotha ukusebenzisa ama-youth abantwana babantu abangelani lezinto zonke ezingalezi ukuthi bephushe ama-agenda zabo and khona lokho ku-wrong akumelanga sikuvumele njengelizwe ukuthi kuqhubeke kusiba njalo. So izinto ezimbi akumelanga sikuvumele ukuthi izinto zenziwe ngendlela enjalo.
Asithi thina ilizwe ngakuthiwa libuswa ngombuso kaZulu ongaso kantando akayiphikiswa. Uyena lo umsekeli kamongameli nga eqhubeka elokhu esesikhundleni na yena udaba lwakhe lusemthethwanda.
Besixoxa nje labanye ama-comment ngiyabona already sokulihlazo kakhulu ku-vice president ukuthi imfihlo zika-vice president welizwe zithi dandalala egcekeni zivalwe lilizwe lonke labantwana bebale behleke bethi ukuthi kade abadala balezinto ezinje idivorce ebuhlungu engaqedakaliyo sokukhunyelwa namazwi aqatha ngani njengoba usingalilizwe elilidemokrasi ezinyele kuhle uvice president umele aresign. Nxa engaresignanga upresident umele angicele ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyi-honorable. Lanti sibabiza ama-honorable, we are no longer honorable, ngcono uphume ume ngale ngoba i-president ayisethele abanye abazalandele emuva akuseyiyo.
Manje nxa sikhangele amandla alawo ekuthumeni amasotsha kuyenzakala na ukuthi asebenzise nxa esefuna ukuhluthuna umbuso?
Kusitshengisa khona lokho sibili ukuthi ngisho ukuthi amasotsha usawaphethe ngamatomo nje sengazenzela akufunayo and kubuye kube buhlungu ngokuthi ungakhangela i-government yethu asibo retired so and so kuzo kuwonke ama-portfolios okutezela ukuthi kuthi at any minute nje ami ngadecide ukuthi sisithatha iyadonsa nje kawani ilizwe selihambile sesihlala sinjalo siphila ngokuthi abantu bengizabe sithi bathathe kabathathe thina sifuna ukuthi sihlale phansi sizikhethele ukuthi kanti sibuswa ngobani. Akulunganga lokho.
Loke ngumnumzana bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseGwanda. Lokhu sikudabalunye sixoxele ngcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Job Sibanda othi umahlulu engaba ephosisile kusinqumo sakhe kudaba lokwehlukana kukamnumzana Jiwenga lonkosikazi wakhe uMary.
Engikubonileyo ukuthi yena ujaji uphambanisile ngokuthi akukhangele udaba lwakhona aluthathe njengodaba olu-agent nezindaba okumele lutholise ngesiphangiphangi liyeke amanye amacala amangalokuqala. Okunye umsekeli athi yena ujaji uphambanise ngakho, kodwa ungakhangela ukuthi ujaji yena utheni ngalolo daba lokuthi whether udaba lu-agent. Ujaji uthe yena njengoba udaba okokuqala udaba ocele kumbe belukhuluma ngabantwana okokuqala sinde lukhulume futhi njalo ngokuthi yena unkosikazi kamsikeli ubesithi yena kule mpahla ezithize ayesithi wayenazo yena ngesikhathi ezele nefana sesitokisini umsikeli kamangangeli wafika nje wasemthathela lezo zinto lezingezimota impahla zakhe ezinye kade izibalisa ezokugqoka nokunye nje okuthize. So ujaji uthe yena nxa kuyikuthi umuntu uhonona ngokuthi uthethelwe impahla zakhe ngaphandle komthetho, ikhothi iyandise ukuthi lolo daba lu-ejet. So ngesinye leso isizathu esithiwe ngujaji sokuthi yena ebona esithi imithi ukuthi udaba lu-ejet, kodwa umsekeli ithi hhayi ujaji uphambanisile ebone ngani udaba lolo lu-ejet. So singazi ukuthi yona i-Supreme Court izakubona njani,
kodwa ngobufakazi obukhona wena ubona ungani ulethuba na elokuthi aphumelele umsekeli kamongameli umnumzana Jiwenga?
Ngokubona kwami ngibona ngani njengakhangela i-case yakhona ngayicabanga nje ngayo mbijana. Mina ngangikhangele ngibone ngani kube le phutha elithize elingabe lenziwe ngujaji. Ngikubona kwami ekucineni angitsho ukuthi indlela a-analyze ngayo ama-facts lokhuyana kangilani solo lapha, but isiphetho lapho wathi yena ngemva kokukhuluma lokhu akukhulumile wase ukuthi mina ngizathalesi sinqumo kubona ngani kube lokunye okuphambanisekileyo mbijana. Ujaji unike lokho esithi thina especially ngabantwana unike lokho esithi thina yi-final order nalaweli ukuthi umongameli kumbe umsekeli amongameli ase ahambise labo bantwana, ikanti yena unkosikazi wakho ubengacelanga khona lokho ukuthi ubethe yena ufuna ukuthi aphiwe abantwana udaba lwabo lona leliyana olwamangalwa ngumkakhe umsekeli amongameli lungakatholiswa.
Lo ke ngumnumzana Job Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemthetho ubexoxa ecingweni lo Studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela namba wafube mbula.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa namhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho akhuthaze uZulu ukuthi anakekele asebegugile. Unkosikazi Mnangagwa uphatheke emsebenzini yangekhaya egoqela ukupheka, ukuthanyela lokufulela indlu ngemva kokuba ayabele asebegugile ukudla. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Wonke kulungile.
Unkosikazi Mnangagwa wethulela inkuthazo ngemva kokuvakatshela ugogo uViolet Ncube oneminyaka yokuzalwa engama-20 esificaminwemibili lambili ohlala yedwa emzini wakhe emawabeni. Unkosikazi Mnangagwa ufike lapho waphatheka emsebenzini yangekhaya ebalisa ukusinda indlu ngobulongwe, ukufulela kanye lokupheka. Uthi iningi lilahla abazali sebegugile libetheza umlando kuba ngabathakathi. Ekhuluma esesikolo seMawabeni Primary lapho uZulu abethe gwaqa khona, unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi anakekele ogogo labokhulu.
Saka nasi sithi kuphembela kuona vanambuya kuti aiwa kune vakabva nekuna nambuya, tinokutendai nokuti hunhu hwenyu tahuona mimisha yakawanda iri hunhu hwakanaka huri kudadisa kuti aiwo madzimai ayo. Mbuya, chamuna na kuda mchitiku itire ipamba nge chipi.
Ugogo Violet Ncube ubonge kakhulu inyathelo elithethwa ngunkosikazi Mnangagwa esithe behlaselwe indlala.
Futhi ngithaba okudlulisayo baba. Ngizakudla njengoba onyama ngiyobafaka endlini. Imkunguru ngendlini yabekwa. Ngibonga okwedlula ukubonga baba olubani uNkulunkulu izibusiso zisuka ezandleni zami. Ngabe ngiyambusisa. Kodwa ngokuthi zisuka kuNkulunkulu kwangikwazi ukuthi uNkulunkulu wenu kumisa njani. Kodwa ngokucela kwami ngicela mbusisa.
Omunye walaba abakade bekulumbuthano nkosikazi Beatrice Ndlovu layo oyamukele inyathelo elithethwa nkosikazi Mnangagwa esithi babhekane lendlala njalo kulezi nsuku baphila ngokuphiwa.
Sibusekile kakhulu sengathi uNkulunkulu angandisa izibusiso zokufika kwakhe endaweni yethu yona le esikiyo. Isimo sendlala sikhulu kodwa sibonga izandla lezi eziphayo eziziphathisayo empilweni.
Unkosikazi Mnangagwa uphe abagugileyo laba ukudla okubalisa impuphu lerayisi kwathi omama abazithweleyo baphiwa impahla zabantwana. Kusenjalo kolunye udaba, izakhamizi emaphandleni sezikhuthaze urhulumente kanye lababalisi ukuthi bakhulumisane ngodaba lwerholo ukuze abantwana bathole imfundo ezikolo. Iningi lababalisa likahambe ezikolo selokhu zavulwayo likhonona ngekholo eliphansi. UMandlovu ugcizeleleyo ngokukhuthaza ababalisi ukuthi babekezele.
Siyacela sibili kakhulu ukuthi ababalisi kabafundise abantwana. Yebo ye isimo lanxa siyabe singamanga kahle kibo, kodwa sikucelayo ukuthi abakhulule imoya yabo izinto zizalunga.
Omunye njalo umzali unkosikazi Siphathisiwe Nkalo esilikwe uthi urhulumente kumele anikeze ababalisi imali efaneleyo babuyele ezikolo.
Uhulumende ngakuya nikeza amatitsha imali eyaneleyo esebenzayo bakwazi ukubuyela esikolo bayefundisa abantwabethu, ngoba kwamanje sibhadela i-school fees, sithengile amabhuku, ama-uniform, yonke into iyadura. Abantwana kabafundi, abantwana batshona bedlala. Uhulumende kazama iplani phela abanikeze lokho abakufunayo babuyele emsebenzini.
Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA, Mnumzana Tapson Nganono Sibande semawaza ngolwesine lapho kubekwa umphathi wesikolo eGungwe Primary Mnumzana Thuso Mgoni. USibanda uthi iningi lababalisi seliphenduke inhlekiso emphakathini ngenxa yobuyanga obudalwa lirholo eliphansi, kungakho uthi ababalisi ngeke benelise ukuya emsebenzini ngemali abayiholayo.
Kumango lapho esenke ngahambela khona, ababalisi bakhetha ukuyagola amacimbi, ngoba kathesi ungagola amacimbi isuke ezimbili kuphela nje zilakho ukuthi amacimbi la akunike imali edlula iholo lenyanga. Izolo likhulu kakhulu. Abantwabethu i-future, ikusasa kayikho, kumnyama phambili. Njalo ezilonge ezihulumende elokhu engalungisisi lolo daba, abantwabethu abala kusasa iphelile totally do.
Iningi lababalisi lithi lehluleka ukuhambisa abantu ababo ezikolo zemaboarding ngoba zingayiholi imali efunwa yilezi zikolo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Phineas Ndlovu, umzali njalo owake waba ngukansila wenjube.
Mina ngokwami Ngifuna ukuthi ngikunike back to 2007. Ngo 2007 we abantwana basela dismally bo form 4 labo form 6. It was because of ukuthi abantwana babengasafundi. Ngenxa ye problem esasinayo between abantu abatichara le government of that day. Mina what I was proposing ngoba into leyo kungamateacher ahlele khonona ngayo iaffecta thina ezabazali babantwana labantwabethu. Into kufanele siyirealize ukuthi uhulumende kasivumele, yes we don't have money, siyehluleka ukuraise imali, kodwa kasivumele sidinge sizibhadalele thina amateacher ama-incentives ukwenzela ukuthi amateacher babe loveve lokufundisa abantwabethu. As long beloka belwisana ne-government becela ama-increment, becela lokhu, besiba labo ostay in bezihlalele okuyinto khona ukuthana kuaffecta thina njengabazali abantwabethu. At the end of the day abantwabethu kabasela abafundanga, akulalutho, omnye kuyaphela kungalalutho, and kuyabe sokuzimali just water under the drain. Mina embengikukhangele ukuthi uhulumende kasivumele each and every school sizibonele thina ukuthi abantwabethu siyabhadala incentives. And what abama-parents okufanele bakuzwisise okuyinto kwakhona kube sengqondweni zabo. Oteacher labo they are parents too. Balabantwana bayesikolo, balabantwana abadlayo, bayagada, benza yonke into. Nxa uhulumende engakunanzeleli thina as parents kasikunanzeleleni ukuthi abantwana bethu lamatichara kule nkalakatha yepro. Mina ipengucela ukuthi nxa abazali bengavuma asitheni head on the government. Uhulumende imali kawula lathi kasila, it's not your problem, but sicela ukuthi sibhadale ama-teacher ama-incentives. Kanti nxa kuyikuthi u-teacher efundisa abantwana beyi-55 and then sivumelane ukuthi hayi sizabe sikhupha okungama-$2 towards i-transportation ka-teacher. What's wrong with that?
Manje labo abazali abayehlulekayo babona ukuthi baphathise, babe abantwababo bezayekela ukufunda na?
Kuvele ngeke sithi umntwana kaxotshwe esikolo, umntwana kaxashiyo kupanitshe umntwana. Bavele basebenza under izimali zabanye abazali, except kuma-private schools. But kuma-government school vele basustainwa ngabanye abazali. Nesiafodayo, let us pay towards that. Banabana naye angadobha uzaphosela, kuzahamba kulokuthi siyekile. Akuforswa phela umzali unga. Into ehluphayo yikuthi nxa kusiba le mhlangano labazali, you find somebody ekhuluma ngenkalakatha yefiga umzali wayikhulu wayayikwanisa. Yikho abadala belesaga sabe sokuthi umfula ugcwaliswa izifudlana. $1, it's enough. $1, it's enough. Nxa singakontributa towards that, into zonke ziyahamba. Kathi sibathengela njani abantwana ukudla? Sibaphani? Kathesi ungakhangela i-challenge engilayo noma usithi bakhona behlulekayo. I think angikholi ukuthi kulokhu yi-fraction okuthize ongakutsho ukuthi kulo muntu ongala cellphone. Everybody le cellphone. Umbuzo ukuthi ujusa kangaki day or how much a day? Not less than $3. So ungethule kulungisela umntana wakho nge-$1. I don't think so. Nxa abantu be-explainelwe ngendlela eqondileyo.
Manje nxa kuyikuthi bona oteacher lingahlanganisa yona leyo imali bathi hayi imali le incane ayeneli, kuyathiwa
asenze so. Ngabantu bayazi, mina I've been spoken to some of the teachers. Kakho ngakwala uhlupho yilo lolo. Uyabona ukuthi nxa uteacher alwana engathola okuyi-100 or 200 a bond uzagada ujofu for those 5 days, uzabe gadile kulokuthi anikwe that one phela i-1000 something there. It's not the whole amount eyakuye. Kuyabe sokuphuma ipentsheni, kwaphuma opremia, kwaphuma onyaratso, kwaphuma ikosho, kwaphuma anti wabona ukuthi at the end of the day usale ngalani engalaluti. But ngayekwazi ukuthi hayi imali labadala bamdele ukuthi nizosebenza angeke bayadli, babevele benika ikushini ngama-teacher angeke bayadli. Ngisuke kuyahlupha ngoba ama-counterparts aba kuma-private school they are making money, they are being given ama-incentives.
Hayi kuyezwakala. Hayi sibongile baba, ungavalelisa abalaleni.
Hayi ngiyabonga ukunika leli thuba, bevele ngijiseke ukuthi kathi ngingabhodla in which way, but you have made it. Ngiyabonga ukuthi baza ngizwa, baza eda lapho aba-eda khona, basa-practe lapho abasa-practe khona, but mina owami umbono yona leyo ukuthi head on the government ngama-incentives ama-teacher. Thank you.
Hayi sibongele lana. Alo ke ngumnumzana Phineas Ndlovu umzali njalo wake waba ngukansila wenjube. Ebe sixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibaneni njalo kuvikezayo lila. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Deborah Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sicubungula okuphathelane lamalunga enhlanganiso yakhe okuthengisa impahla ezijiyeneyo kanye lokusetshenziswa kwemali elizweni.
Njengamalunga yokubulawayo Vendors and Traders Association iphansi kakhulu. Sesikhangela ngomnotho welizwe ukuthi imali ihlale emakhadini, imali kakula mali, imali siyizwa kuphela kubosiphatheleni. Ufind ukuthi abantu babuya befuna ukuthenga amatamatisi, befuna ukuthenga imbhida, but at the end of the day o-ekhokheshi bona labo abasisebenzeli ngoba sasa sizafuna ukuya woda khonapho singelanamali. Abantu bamabhizinisi abayasihodise kwimbhida namatamatisi vele ekhokheshi abafuni nakuyibona. Wesi-ke le mthina yethu yona leyo yamaswayiti thina njengamavenda vele asilawo ngoba kufuneka obhila khodi obani bani and lakho futhi kumele ube nemali ethize emabhenki. Amukeli ngoba lathi lapho esihoda khona basalela, so kuba nzima ukuthi singayithatha mina ngiyayibhanga. So kuyafuza ukuthi sesiyabhadala ngayo ama-bills ami, sesiyabhadala maybe labo school fees bona laba ababuyayo, but ngivuka ngihoda ngami.
Kodwa ekuwodeni lapha kuhamba njani? Lokho eliyabe likuwodile liza kuthengisa ngentengo yena leyo ebeliyikhangelele lithole inzuzo.
Ekuwodeni lapha sokuzuzisa ngoba kuthiwa i-intermarket bank leyo labo siphatheleni, you find ukuthi nxa uthengisile uthole ku-100 bondi kwakho. Nxa usufuna ukuthi uye kutshintsha ukuthi uthole imali yokuthi ikwanise ukuthi ithenge olunye ulutho, isina vele ingaseseyi-100 bondi RTGS leyo. So kuba luhlupho lokuthi vele sinesithengisayo asivumi leyo mali laze labona laba babuyayo bethenga, ungabatshela ukuthi usucharja kumbeni ukuthi ngizayikhipha nge-$50 uyayala ethi ibhajeti yakhe vele ingasahambi, ayisahambi kuhle, akuphileki isibili. Njengangena ebhuti ngisithi ngikhanyele, uyathola ukuthiwa i-KG ye-RTGS but na ungela cash uthola sokuyi-100 and something RTGS ne-ekhokheshi umbeni ngeswayiti layibona ukuthi i-difference yangibona inkulu kakhulu okuthi ugcina vele ku-off budget. So la
omunye ngathi yini eliyibambayo imali ngoba wonke umuntu oyidingayo ubuye ezothenga impahla, kukanti labo abasebenzayo bahle beholele emabhanga iningi labo.
Ukuthi bethi yithi esiba bengabe beqinisile kancane ngoba thinganto yithi esithengisa i-day to day things ezokuthi umuntu ephile, yithi esithengisa isitafu, yithi esithengisa umpupu, yithi esithengisa ama-vegetable. Siyibamba kodwa siyibamba nzima, siyibamba ngoganyavo. Amashopu kasakhiphi ukudla ngokufaneleyo, sebekukhupha ngubi kuye khona ngale kithi thina esithengisayo amavendi ukuthi sikuthengise, labo bethole okuyi-percentage lathi sithole i-percentage. Okuthi kugcina at the end of the day ukuthi vele osafayo munyena lo oyabe kugrawundi oyabe efuna ukuthi ephile.
Bakhona yini abalokhu bebiza ngemali yamanye amazwe, njalo kulula yini ukutshintsha uyithole emabhanga lezitaladeni?
Ezitaladeni bakhona sibila bona laba abayibaesibathingi esibabiza ngezolo nalelo lokuthi ngosiphathelele. Then kube sokusiba lamanye amashophu ahlukeneyo nje uyathola gqagqagqa okuthi ungafika ukhulume labo ukuthi hhayi asikhulumisane lapha kumbeni ngithwele kumbeni se-5 use besibesithi hhayi sizayikhonvetha nge-intermarket bank leyo. So i-5 use yakho kuthi sabe sizawunika isithebo se-$50 bakukhangela ngefesi bengabona ingathi ifesi leyana yokuthi hhayi ungumuntu obekekileyo bakubizele eceleni bekudeke.
Ngobuso obunjani lobo obuyenza bejo njalo?
Kulobunye ubuso phela kungathi ukhanya ngathi ngumpholisi, kube sokuba nobunye ubukhanya hhayi buzithambele ngobukamama kube ngobukamama. So bakhangela ifesi but thina njengathi mina njengami mina
ngile face plaza lokwaziwa ngina ngifika vele bathi bathi lo ungamthengiseli ngoba uyakhuluma sere uza sikhuluma endaweni ezidizi so kuya ngokuthi ngikwazi ukubani kubeluye njani empilweni le ngihambe ozithengela lokho ngoba ngingazingenela mina vele abangiyisi
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ebesixoxa laye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo oza lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile ube leviki enhle.
Andikwanise kumutaurira
ane lentombi yami ngangeyakho nga uzwa ngayo ye ingoma ka omuyi Oliver Mtukudzi le shabalala rhythm besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlungani ngesikhangele inhloko zethu zendaba zalamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe lomkakhe umnumzana Constantino Chiwenga sokuveze amandla alokhu elawo kubutho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngu Chris Gandhi asidibaneni njalo kusasa.